This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 21, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pamutemo weParliament yekuti kana munhu achiri member eParliament akapinda muParliament, maMPs ane mvumo yekungosimuka kuti auye munhu ngaabude. Saka nyaya yacho inofavangotangira pakuti zuva ravanouya kuParliament racho, maMPs amwe aripo oramba kuti munhu haafani kunge aripo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo inoti ZANU-PF iri kutyora bumbiro remitemo nekuti vanhu vakakwikwidza vakazvimirira vanzi dzave nhengo dzebato iri.
Iye zvino sefodya ichiri munhu hatisati takunyatsoziva kuti tingaburitse atingati makeji akawanda sei, nekuti ichiri mumunda zhinji, fodya zhinji ichiri munda ichiri kutokura. Asi tiri kuona kuti gore rino rinenge rakatidererei zvishoma.
Musika wekutengesa fodya wovhurwa svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku, vanotungamirawo bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, vanoti zvakaitwa nepolitbureau yeZANU-PF zvekuti yatambira kuva nhengo dzebato iri vamunyaradzi kereke vekuBigita West navaJonathan Samukange vekumudzi South kutyora bumbiro remitemo. Vaviri ava vakapinda musarudzo dzesarudzo dzedare reparamende vakazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Bumbiro remitemo rakajeka. Kana ukanga wakamira uri independent wopinda muparliament neticket rekuita independent, kana ukazojoina party wamuparliament imomo, siti rako rinoita vacant, unotofanira kudzoka futi kuvanhu wonosarudzwa wamirira bato. Saka sezvakaita vaSamukange, kana chacho kwadi kuti vakadzoka muZANU-PF, tavati siti ravo rinenge risisiri siti vanenge risisina munhu. Zvakangofanana naKereke akamira paya paya anga asiri ZANU-PF. Chiri kuitwa neZANU-PF ndechekuti yaakutanga kunyepa manje. Like pana Kereke vaakunyepa kuti aiwa Kereke akasenda ari ZANU-PF, asi kuna Samukange havakwanisi kunyepa vachidaro, nekuti pepa rakatonyorwa zvakachena kuti vanga akazvimirira.
Saka nyaya iyi ingagadziriswe sei chaizvo?
MPs amwe ari muparamendi anofanira kuramba kuti vagare naye pasi. Pamutemo weparamendi yekuti kana munhu achiri member eparamendi akapinda muparamendi, maMPs ane mvumo yekungosimuka kuti auye munhu ngaabude. Saka nyaya yacho inofavangotangira pakuti zuva ravanouya kuparamendi racho, maMPs amwe aripo oramba kuti munhu haafani kunge aripo. Kana spika akaramba achingomubvumidza, then umwe wemaMPs anokwanisa kuenda kudare Constitutional Court anopuwa order anenge akusungisa Speaker of Parliament.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo muzvinafundo Lovemore Maduku, vanotungamirawo bato reNCA vari parunare kuChipinge.
Ndini Thomas Mapumo, muimbi wokuZimbabwe, makateerera kuStudio 7.
Mukuru wesangano reTobacco Marketing and Industry Board, Dr. Andrew Matibiri, vanoti musika wekutengesa fodya uchavhurwa svondo rinouya. Fodya ndicho chirimwa chopa varimi mari yakawanda. Tabata Dr. Matibiri kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino zvatarisana nekuvhurwa kwemusika wefodya. Musika wefodya iri kuvhurwa musi wechitatu, musi wa4 March. Iye zvino zvichitarisa kupinda kuti tiri kuona kuti fodya iyaya inoita zvekudiridzwa irrigation zvinji zvakapera kukwewa nekupiswa. Iwo inorimwa nemvura yemudenga, zvinji yacho ichiri kukura, asi pane imwewo zvayo inokwanisika kunge yakukwanisa kutengeswa kuswa 4 March.
Pane mamuri kumbofamba-fambawo muchitarisa fodya yacho, mungati yakamira zvakadii?
Fodya zhinji yatiri kuona, zhinji yacho yanga yamboti mire kukura nenyaya yemvura yakanyanya kunaya kupera kwaDisember nekupisa kwakazoita muna January, mwedzi wekutanga wegore rino. Asi iye zvino tiri kuona kuti zhinji yacho yakukura zvakanaka, yakutanga kuti mashizha yacho yatsukura achirembera zvakanaka.
Saka munotarisira kuti inenge iri yemhando yepamusoro here tichitarisa iyo nyaya yemvura nezuva iyi?
Fodya zhinji yatiri kuona iri kubuda zvakanaka mumapaundi, kana yapiswa iri kubuda zvakanaka. Tiri kuona kunge yangofanana neyakatengeswa gore rakapera nevarimi.
Ko, tichitarisa uwandu hwefodya yakarimwa iro gore rino iri, hwanga hwakamira sei?
Iye zvino sefodya ichiri munda hatisati takunyatsoziva kuti tingaburitse yatingati makeji akawanda sei, nekuti ichiri mumunda zhinji, fodya zhinji ichiri munda ichiri kutokura. Asi tiri kuona kuti regore rino rinenge rakati dererei shoma pane regore rakapera, nenyaya yatakambotaura kare yekuti mvura yakanonoka kunaya gore rino, ende payakatanga kunaya zvakare yakambva yaramba ichinaya kwemazuva akateedzana akati one day, ende ichinaya zvine simba.
Mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah. Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese ma sister. Doro tadira basi ndafadza vari basi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada, makateerera Studio 7.
Yasvika nguva yatinoenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chewomen's forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tina muzvare Sali Dura, avo vakadomwa ivo sa national coordinator anenge achishanda nemutungamiri wesangano re Women's Coalition of Zimbabwe mumabasa avari kuita kuedza kusimudzira kodzero dzevanhukadzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Sali Dura.
Mazvita, Women's Coalition isangano rinova rimubatanidzwa wenhengo dzemasangano akazvimirira ari ega anorwira kodzero dzemadzimai. Uyezve mukati umu mune nhengo zvedzinova ivo vanova vanhu vatingati mamemba eWomen's Coalition, vanova vakadzi chero neipi nzvimbo yenyika yedu yeZimbabwe, vanoona zvakakosha kuti varwire kodzero dzemadzimai. Saka zvazvinoreva ndezvekuti ini rinenge riri basa rangu kuti ndiite kuti vese vanhukadzi vanoshuvira kurwira kodzero dzemadzimai nemasangano akazvimirira ari ega anorwira kodzero dzemadzimai tiite mubatira pamwe kuti tive tinoona kuti upenyu hwemadzimai nevanasikana nekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi zvive zvinhu zvinoendeka munyika yedu yeZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo tinoona kuti imi mune rwendo rwamakaronga rwokuuya kuno kuAmerica, uko kuchange kune musangano mukuru wemadzimai. Zvii zvamuchazeya kumusangano uyu?
Gadziriro yerwendo rwekunge vanhu vari kufamba vakananga kuvatingati kuNew York, kune iyo inonzi Consultative Status on Women, kuri kupemberera chatingati zvisungo zvakabvumiranwa nenyika dzese pasi rose makore 22 apfuura zvakanangana nenyaya yekusimudzira kodzero dzemadzimai. Tingatoti gadziriro dzacho dzatotanga. Kwakava nemisangano yakaitika yekuti hurumende yakatitsanangurira zvayakanyora mune inonzi government report kuratidza kuti tafamba sei panyaya yeBeijing Plus 20, kuti zvii zvatakwanisa kuita isusu pazvisungo zvakabvumiranwa pasi rese. zvakadarozve hurumende yedu iri kunoita iyo inonzi government declaration yairi kunoramba ichiita chitsidzo chenekuzvipa zvezvisungo kuti mune zvavasina kunge vakwanisa kuti zvibudirire pazvavakanga vatsidza kuti vachaita kuti upenyu hwemadzimai nevanasikana huenderere mberi vacharamba vachienderera mberi nacho chitsidzo ichochi saka izvezvi izvi tiri mushishi yokuti zvese zvatiri kutarisa zvatapuwa nehurumende nesuwo takatarisa semasangano akazvimirira ari ega tiri kuenda ikoko kuti tinotaurirana nevamwe vanoita zvekodzero dzemadzimai pasi rese kuti tive nezvisungu zvinoita kuti titarise kwamashure kwatiri kubva rwendo rwatakafamba zvatakasangana nazvo zvibingaidzo zvanga zvichiita kuti kusava nekuendeka pazvidzidzo zvatinowanzoita senyika mukusimudzira kodzero dzemadzimai chakanyanyanyanya kubuda ndechekuti tikatarisa hurumende dzedu dzose pasi rese dzinoita zvidzidzo zvakawanda chaizvo vagonyora mitemo inoyatsomwisa mvura tese tigova nekubvumirana kuti haiwa zvichaendeka asi pakuzotarisa homwe nyika tinoona kuti panoita dambudziko rekuti mapazi ehurumende anenge achitaridzirwa kuti ave anoita kuti zviendeke haasi kuwana upfumi hwenyika kana homwe yenyika inoita kuti ivatsigire pane zvavanofanira kuti zviitike saka ndizvo zvimwe zvatichange tichimhanya nazvo mukuedza kuti tiite kuti hurumende dziite dzinoita zvidzidzo kuti ngavave vanotarisirwa kuti homwe yenyika pane nechikamu chinotovapo chinoitawo kuti basa riendeke kune mapazi ehurumende nemasangano akazvimirira ari ega anosimudzira kodzero dzemadzimai nekuenzaniswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi
tiri panyaya iyoyo muzvare dura ndedzipi nhunha dzamungade kuona imi dzichigadziriswa dzamuchange muchizeya pamusoro pezvadzo
pari zvino tingati muchirapfuura kwakava nekuti takakwanisa kuenda kudare reparamendi tikanosangana neyayo parliament thematic committee inoona nezvekuenzaniswa kwemukana kwevanhukadzi nevanhurume takaisawo zvichemo zvedu zvataita sira semadzimai emuno muZimbabwe ari kushuvira kuti kuve nekujekeswa panyaya yemutungamiriri wehurumende kunyanya kubazi reministry yedu yemadzimai chimwe zvechiri kunyanya kubata nguva ino chatakaenda zvichikanokurukura navo inyaya yegender commission bill tinoona kuti gender commission bill iyi yairi mubumbiro dzvaredu remutemo riri kubuda iro riri an independent commission asi tikatarisa mune zvinyorwa zvakaita raakuwanikwa riri kuva nezvidha zviri kuramba zvichienderera mberi zvichinangana nekuti kuve nemasimba ekuti ministry ive nechokuita pamusoro pegender commission saka takaendawo tikanotaura nhunha dzedu nemaonero ataida nezvataitarisira naizvozvo vakagamuchira ivo vedare reparamendi vakati vachazotizivisa kuti vachange vachitambira sei zvatakange tavatambidza
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Sali Dura kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda chaizvo
chirongwa ichi machipa kurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandembiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kumigodhi yemangoda kwachiyadzwa uko tinonzwa kuti vazhinji vari kugunun'una nemaparadzirwo ari kuitwa zvakatikomberedza ikoko zvinosanganisa miti kucherwa kwemakomba anonzi haasi kuzofushirwa pamwe nekukanganiswa kwemvura zvichibva mukucherwa kuri kuitwa munzvimbo muhurukuro yedu tine mukuru wesangano recenter for research and development vajames mupfumi tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 wamupfumi wamupfumi nhasi tati timbotarisa zviri kutora nzvimbo kuminda yemangoda kwachiyadzwa uku muri kuonawo seimi sesanganowo rinombotarisawo nyaya dziri kuitika ikoko mangoda ikoko
ava ndizvo zvatakangotangana nazvo nebasa irori mamarange nekuti dambudziko huru rakaitika nderekuti makambani apindira yakaita akapinda zvisiri pamutemo takatarisana nenyaya yekuchengetedzwa kwemiti nevhu nemvura yatingati nyaya dzeenvironment makambani akadarikira zviri pamutemo pakukwanisa kuve vachibudisa maeia plus yekuti vanga vachibvumidzwa kunge vachimaina nekuchengeteza environment zvakare. Saka kuzai papo pavapinda kuzvasari zvino. Heibarara mhano apanyaya iyoyo havasi kutedzera maenvironmental laws. Vamwe vachikutongopuwa zvimwe zvikamu zvekuti vamaine zvakawanda muminda yemamwe nekukura kwavakaita. Asi nyaya yemvura, nyaya yemakomba avari kuchera imomo havasi kukwanisa kumafutsira. Saka mombe dziri kufa. Mune hazardous contamination irikuitwa mumbizi imomo ende macommunities aro zvamombe vamwe vari kuita macomplications zvamvura yavari kushandisa imomo. Vamwe vazhinji chaizvo vari Mamarange vemachiyadwa chaimo vane challenge yekutowana mvura yakanaka yekunwa neyekushandisa.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemakambani aya vamupfumi zviri kuvatadzisa kuti vanga vachiteera mitemo yakatarwa?
Ukati utaure neema vanovano monitor nekupa mafines kumakambani wayo. Vane machallenges avainawo ekuti kubva pekutanga chaiko access yekupinda Mamarange yaitwa nesu. Vaitota zvekuapply kuti vapinde. Saka makambani atinoona kunge ane vanovatungamirira vacho vanenge vane yatingati political protection. Inoita kuti ema isangasiite basa rayo nemazvo. Ndiwo challenge huri imwe vemakambani avanongoramba. Ukaenda macommunities kuti uite mameeting navo they do not turn up. Saka vane simba ravanenge vanoshandisa rinoita kuti varamba vachiviolata environment zvavari kuita Mamarange imomo.
Kweivo vagariwo matanho apiwo avari kutorawo ekuedza kuti matambudziko aya agadziriswe?
Vagari imomo vanozama kutaura nguva nenguva vanotaura nemarwa district council vanotaura zvine ema iyoyo. Asi chatinoona nyaya yataurwa yataurwazve unoona kuti havana mari bhozi dzimwe dzacho nyaya dzakutora kuti dziende kumakotsi. Saka vagari vemo tinovadziringa maningi kushaya sapoti yakati simbei nekuti vaaproacha makotsi. Imwe nyaya zvinenge zvipenze kuti kuti vaite makesi ayaya pamutemo zvinenge zvakuda kuti vaproduce residence iyo. Saka vanenge vachida sapoti yekuti vachibatsirwa nehamwe maorganizations. Tinoona ana zela vanombozama kuvabatsira asi chinodetsa kuti vanyatsoungana vanyatsobatsirikana zvinhu zvinonge zvinonetsa. Ukati uindavhiwewe veema vacho havanyatsobudi pachena itemu zvematesi zvezvimwe havanyatsobudi pachenazve itemu zvematesi iwayo kuti vange vachibatsira macommunity nenyaya yekuti mapositions ehurumende. Saka chokwadi chinyangwa chichiendesa kuvakuru vavo vari kumacommunities havazvinyatsobudi futi chokwadi nezviri kuitika imamo. Saka macommunities anowanikwa ari panguva yekuti havana vanonyatsovabatsira vanaipo vamiririra pakuvhaeleswa kuitwa environment mudunhu ravo riri kumanwa madhiamondiri kwamarande.
Imiwo sangano renyu idanho ripi rariri kutorawo kana rarinotamba munyaya iyoyi?
Isusu zvatinoita tinoshandawo nemaorganizations akaita saanazela vanovava neunyanzvi panyaya dzeenvironment. Asi isusu organizations yatinoita kugara tichiona veemawo chetichitaura matambudziko ari kubva macommunities iwayo kuti muri kumboongororawo here nyaya yemvura ichanga mumarodzi mune nyaya yemvura yemombe dziri kunwa dzichifa. Vachitaura kuti vari kuita makesi asi vanotaura kuti mvura yaya yakachena makambani ari kuvhaile. Asi ukazopinda macommunities imomo unoazoona zvishuwa kuti vagari vemomo vanotora mapicture emvura ichinyatsoitwa silage murwi zinoyana kuseriseri nemakambani iwayo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamupfumi nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe.
Tinokutendai vateereri.
Manga makateerera kumukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti teererai zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi neurukuru yedu navamupfumi. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo inoti ZANU-PF iri kutyora bumbiro remitemo nekuti vanhu vakakwikwidza musarudzo vakazvimirira musarudzo dzenhengo dzedare reparamende vanzi vave nhengo dzebato iri. Musika wekutengesa fodya wovhurwa svondo rinouya. Aiwa, amawadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonekai nemufaro ndidi wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Gibbs Dube.